Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 Nyamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu ava kana vadzokera kumusha vachavapa mabasa here kuti vasvikoshanda, ndiye kunzi aiwa takagadzirira, vachavapa here nzvimbo kana kuti ivhu kuti vanogara pariri? Vanhu tiri vanhu vakawanda muZimbabwe ike zvino vatina nzvimbo dzekugara.
Sangano reAfrican Diaspora Forum rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuudza zvisvarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii zvayakazvigadzirira pakudzoka kwavo kumusha.
Isu takatarisa kuungana musi wa12, tsamba iyi takanyora musi wa3, asi vatora nguva yese iyi kuti vatizivise kuti ndo mufungiro wavari kuita. Mukatarisa tatasvika pakuti tichada kungoungana nevanhu 400, tichaita vanhu vashanu chete vachiendesa petisheni, ndo zvarambwa nemapurisa.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinonyimwa mvumo yokuratidzira muHarare mangwana chishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti hurumende yeZimbabwe inofanirwawo kuudza zvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii chayakagadzirira vari kuzvipira kudzokera kumusha mushure mokupera kushanda kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permit, kunze kwekungoti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvakazvipira kudzokera kumusha. Izvi zvinotevera mashoko egurukota reZimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba ekuti hurumende yavo yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvakazvipira kudzoka kumusha sezvo zvisisina magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi. Vashava vaive kumusangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission. Hatina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwe zvizhinji. Ngatiendei kuna Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda. Jonga?
Dr. Svanda, manzwa shoko raziviswa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits akupera kushanda kupera kwegore rino, vari kuti hurumende yava munangagwa yakagadzirira kutambira vana veZimbabwe kudzoka kumusha. Munoti nemashoko aya?
Tinoti isusu hatizivi kuti kana vachiti vakagadzirira kugamuchira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno vanorerei, nekuti tine vanhu vazhinji muno vanorwara muZimbabwe muSouth Africa vanenge vachida kudzokera kuenda kuZimbabwe. Vanenge vachienda kuhurumende kana kuenda vachitsvaga rubatsiro kuti vaendeswe kumusha. Tiwana vanhu Department of Social Services ichiuya kwatiri kuti aiwa tiri kutadza kuendesa vanhu ava nekuti hurumende haisi kugona kubatsira kuripatireta vanhu vayo vari kuda kubatsirwa. Saka kana vaobetra vachiti vakagadzirira, tinoda kunzwisa kuti vakagadzirira chirudzii, chii chavakaita, chii chavaita chinoratidza kuti vakagadzirira. Nekuti kana vachiti vakagadzira nekuti aiwa tiri kuti vanhu ngavauye chete vachitaura politics, ndo zvava kutaura because vanhu vari muZimbabwe vakana mabasa. Level of unemployment muZimbabwe inotyisa. Saka vanhu ava kana vadzokera kumusha vachavapa mabasa here kuti vasvikoshanda, ndiye kunzi aiwa takagadzirira, vachavapa here nzvimbo kana kuti ivhu kuti vanogara pariri? Vanhu tiri vanhu vakawanda muZimbabwe ike zvino vatina nzvimbo dzekugara.
Asika Dr. Swanda, vanhu ivava vakaenda kunogara muSouth Africa hazvirevi kuti vakasiya vapisa misha yavo. Ndofunga nyika inenge ichingoti ngavadzoke vadzokere munzvimbo dzavaigara.
Hongu ichokwadi kuti ngavadzokere, but pane vanhu vagara muno makore 20, vamwe vachisiyawo vakabva vari vakomana vachigara mumisha yevabereki vavo, vasati vava nemisha yavo pokuti vanogona kugara panzvimbo dzavo vega. That's the first point. We have to go to Zimbabwe. Aripo here mabasa achashika achiwanikwa nevanhu ivava kuti vagone kuzararamisa sezvo vachipiwa mabasa avo mumwe ndechechipiri zvavo.
Totarisawo iyo hurumende yeZimbabwe, zvii zviri kuitwawo imi muri masangano ari kushanda kurwira kuti vana veZimbabwe magwaro avo agadziriswe? Zvii zviri kuitwawo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa, muri kushandawo navo here mukufamba-famba nekumhanya-mhanya kwamuri kuitawo?
Hongu, pane kutaudzana kazhinji kuti aiwa, ko vanga batirawo sei panomboitwa mameeting neembassy, asi chatinonzwa kubva kuhurumende yeZimbabwe nekuti aiwa isu hapana chatinogona kuita, nekuti kana South Africa ichiti haichagoni kuti ichengete vana veZimbabwe, hapana hurumende ingati aiwa regai tikumanikidzei kuti muchengete vana veZimbabwe, nekuti South Africa is a sovereign state, inoita mitemo yavo. Saka vanogona kuita chiro chii chavanoda, ende hapana ine hurumende zvainogona kuita. Kana vanhu zvinhu zvizvarwa zvemunyika yemuZimbabwe, hurumende yemuZimbabwe inosungirwa kuti kana zvizhinji vanava vari kudhipota vati vaende kuZimbabwe, ivagamuchire nekuti iti aiwa ngavauye. Chero pasina zvaitaita, asi nongoti aiwa vanhu ivava kana vapiwa mapepa toda kuvadhipota, inenge vagamuchira. Chero kavagamuchira vakasara pabhedhi pabhodha apo, vanotozviona kuti vobva sei. Hapana zvimwe hurumende zvainogona kuita.
Avo vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda, vari parunhare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakaendesa zvekare chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court kuti nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta avo rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaJeremiah Bamu, vaudza Studio 7 kuti chikumbiro ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wemuvhuro uri kuuya 15 Nyamavhuvhu.
Pari zvino takamirira kunzwikwa kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Chikumbiro ichi takachiisa chiri muhunyorwa nemusi wechina svondo rapera. Tine tarisiro yekuti nemusi wechishanu chikumbiro chichanzwikwa pamberi pedare, asi hazvina kuzofamba saizvozvo nekuda kwekuti muchuchusi akapinda mudare nesu akakumbira mvumo yekuti aisewo mhinduro yake iri muhunyorwa. Akatenderwa nedare kuti aise mhinduro iyi nemusi wechishanu chatakatarisa ichi 12 August. Mushure mokunge aisa mhinduro yake iri muhunyorwa, tichazomira pamberi pedare musi wa 15 August uri muvhuro kuti tichizonzwikwa zvizere pamusoro pechikumbiro ichi. Saka pari zvino takamirira kuti tizopinda mudare tiise chikumbiro ichi zvizere nemusi wemuvhuro 15 August 2022.
Sei nyaya yekutsvaka mukana wekubvisa mari yechibatiso ichitora nguva yakareba kudai?
Pachakonzera kunonoka kwenyaya iyi, chikumbiro chakaiswa nemuchuchisi pamberi pedare kuti azoisawo mhinduro yake muhunyorwa. Zvataita zongoita dambudziko rekuti pakaapa panga paine holiday yanga iripo neMonday neTuesday, ndozvaakaisa sechikonzero chetamutadzisa kurumbidza kuisa mapepa ake pamberi pedare.
Ivo vasikala na vasitole vakadini avo vane utano hwakadini?
Pari zvino vari kutaridza kuti vane utano hwakanaka zvakare, vachiri vakagwinya vakasimba, vangori neshuve inonetarisiro yekuti mutemo uchanyatsofambiswa negwara chairo. Kunyange hazvo zviri pachena kuti mutemo hausi kufambiswa nenzira yaunofanira kunge uchifamba nawo.
Saka pari zvino kuva kumirira musi wechishanu?
reganditi kwa kumira musuwe mfuru na kutundo pachanzu kwa nyaya yeji kumbiru chao musuwe chishano tichangu tambira mapepa anenga achipa kuna mchuchisi achitaura kutipa mchuchisi waru kutichipa msoro pechi kumbiru yeji
avo vange vari rime remagbeta ava job sikala na ava Godfrey Stole va Jeremiah Bamu vari parunare kwa Harare ne Studio 7. Mapurisa edunu reHarare Central District nezuro akanyima mvumo yekuratidzira kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro ranga rakaronga kuratidzira mangwana achishanu. Tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare Central District Superintendent J.G. Moyo vachinyorera sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa. Inoti urongwa hwesangano iri hwekuda kuratidzira hunotyora mutemo wemaintenance of peace and order nekudaro kuratidzira uku kunorambidzwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ramapurisa panyaya iyi. Crisis in Zimbabwe Coalition iri kuronga kuratidzira ichinyunyuta nekwainoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa pamwe nehurumende uye mamiriro ezvinhu munyaya dzezve matongerwo enyika. Jonga akandemiri weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vaOpet Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Purisa ari kuti kuda kuungana kwedu kunotyora mutemo wemopa kunyanya section 101A ye maintenance of peace and order act. Tichitarisa izvi wave hunhu hwemapurisa hwekungoti chero panguva yamunhu zvake vati vanoda kuungana vari vanhu vasiri vemusangano wezanupf vari vanhu vasingadikudza vamunangagwa vanongoyimwa vachirambidzwa kuungana. Tinotarisa kuti tisati takatarisa kuungana musi wa12 tsamba iyi takainyora musi wa3 asi vatora nguva yese iyi kuti vatizivise kuti ndo mufungiro wavari kuita. Mukatarisa kuti hatasvika pakuti tichada kungoungana nevanhu 400 saita vanhu vashanu chete vachiendesa petition ndo zvarambwa nemapurisa zvichinzi kuungana kwedu kunotyora mopa.
Tinoona kuti mazuva apera makambonyimwa zvakare mvumo nemapurisa yekuratidzira kumwe chete ikoko muchinzi makanga musina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa. Manga mazadzisa here zvese zvinodiwa izvi?
Ita zvese zvinosungirwa pamutemo kuti tinge tichiita ende pataitaura nemapurisa taiita consultation vachitizivisa zvinofanirwa kunge zvichiitwa tichishandisawo mutemo wacho chaizvo tichitsetsenura nematarisirwo avo anotarisirwa kutedzerwa uchiitwa. Uku kungonhongeredza kwavari kuita kuti vangoti tada kutyora mutemo. Chiripo ndechekuti mapurisa aya ave partisan, havachatendere macitizens kuti aenjoye freedom of association and assembly, havachatendere macitizens kuti aenjoye right yavo yekupeta na hurumende yavo. Isu tatida kungopa petition inoenderana nekuparara kukuita kodzero dzevanhu muzimbabwe. Tichiona vanhu vachivharirwa mumajeri nezvimwe zvakadaro asi mapurisa aya anoti nyima mukana uyu nekuti taida kungosvitsa magwaro edu enyunyuto zviri pamutemo.
Matanho apa amaa kutora zvichitevera zvaitwa nemapurisa izvi?
Board reCrisis in Zimbabwe Coalition riri mubishi kuzireya kuti totora danho ripi kuti tigadzirise nyaya iyi kuti tikwanise kuenderera mberi nekuungana zvepamutemo kwatagara tichitarisira kuti tichaita. Pane maproposals akawanda ari kuiswa, vamwe vachitarisira kuenda kumatara, vamwe vachitarisira kungogadziridza nekudzokera kumapurisa zvakare. Hatina position yati yasvikwa panguva ino asi tinotarisira kuti tichaita chisungo chinoita kuti nyaya dzedu dzidzimare dzasvika kune vanotonga, nhuna dzedu dzisvike dzinzwikwe kuti pane kuchema kukuru kuriitwa nevana vezimbabwe nekuderera kwaita kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe.
Icho chikamu chemutemo wemopa chamuri kunzi muri kuda kutyora nekuratidzira kwamuri kuita chinoti
section 101A yemopa yavanopomera kuti taida kutyora inongoti hakuna vanhu vanofanira kuzenge vachiungana 20 meters kubva kuparliament. Isusu pataida kuungana takatarisa upeni 20 meters inokwana ende patati muafrica industry zvamo asi pati 20 meters dzaitokwana. Saka ingori decision yaiitwa kuda kungotimbunyikidza kodzero dzedu. kashamadza ndechekuti takaita hurukuro tikawirirana nemapurisa vakatiudza kuti pese pataida kuita panoita nenguva dzekutanga nevanhu vekuita nemamashaws ekushandisa zvinoshamisa kuti last minute tongozobva kuti zvakanzelewa zvinoratidza kuti haasi mapurisa akanzela asi kune vamwe vari kumusoro vari kuvatuma kuti vaite
avo vange vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaOrbert Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika Svondo Rino vakaparura chirongwa chekuti vane pfuti dzisina kunyoreswa vawane mukana wekudziendesa kumapurisa kunodzinyoresa zviri pamutemo pasina mhosva yavanopomerwa. Chirongwa ichi chakatanga nemuvhuro uye chichaguma musi wa30 mwedzi unouya. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemuongorori wezvematongerwo enyika vaItai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yepfuti dzisina kunyoreswa yatonetsa muno munyika. Ndinoona chinonyanyoita kuti dziwande mabhodha edu chekutanga asina kunyatsosungwa zvakanaka. Munoona kuti vanhu vanogona kupfuura kubva kuno kana kuenda kuMozambique kungave kuno kuenda kuSouth Africa nekudzoka vachipinda nezvinhu zvakasiyana-siyana madiro aGeorgina pasina kutedzera ari kusungira mutemo yo. Tinotonzwa kuti vanenge vaiswa ikoko kuchengetedza mutemo angave masoja angave mapurisa vanotongopuhwa chioko mhomwe munhu otopinda ringava ibhero chingave chifodya dzinenge zvichienda kunyika dzakaita sana South Africa zvisiri pamutemo. Saka chingatadzise kuti pfuti ipfuure chokwadi pamabhodha akadaro reSouth Africa reMozambique kana Zambia chingave chii. Saka tinoona kuti pfuti dzimwe dziri kubva kunyika idzodzo. Tinoona kuti kwakaita seMozambique kwakatonetsa kuti kwakaita hondo kwemakore asinga akawandisisa kubva kuma1975 pakawana nyika iyoyo kuzvitonga kuzere kwaive nematsanga erinamo iye zvino kune matororo ari kunetsa iye zvino. Saka kuMozambique itove nyika yakatozara pfuti uyezve South Africa tinotoiziva mukurumbira wayo yekushandiswa kwepfuti kupara mhosva dzakasiyana-siyana. Saka tinoona kuti kuSouth Africa pfuti hadzinetsi kuwana. Saka kana munhu awana pfuti iyoyo kuzoiunza muno muZimbabwe hazvinetsi ndekuti mabhodha aya kuri kungopindwa zvakasiyana-siyana zvichipinda madiro. Chechipiri pane humwewo nyaya dzatinonzwa kuti kana kumauto edu uko kune dzimwe pfuti dziri kubuda pasina nguva yapera patakatobvunzwa kune kumwe kwakabiwa vanhu vakapakatira maAK-47. AK-47 haisi pfuti yekuti unongoiwana pese pese. Ipfuti dzinotozikanwa kuti dzinoshandiswa nemauto maassault weapons. Saka kuti munhu aiwana kupi hunge iye pachake anga ari munhu anenge ari muchiuto anokwanisa kutora pfuti oenda nayo kunopara mhosva kana kuti vanhu ivo vari kutodzwana kubva kune vanhu vane ukopokopo vane ucorruption vane uori vanenge vari mumauto vanovatengesera kana kuvapa pfuti idzodzo kuti vashandise zvikada mari dzacho zogovana kana kuti munhu anenge atotenga. Saka kuri kuwanikwa kuti kune kwakawanda wanda chero ivo vane pfuti dzacho dziri pamutemo wekuti akatopuhwa pfuti iyoyo angave muzvina bhizimusi kana zvimwe zvaanoitawo zvekuti zvinomupa mvumo yekuti ave nepfuti. Munotoona kuti vamwe vacho vari kutobatwa nemhosva dzekuti ndo vari kutofamba nadzo ungave kuurayana chaiyo munharaunda imomo vaburana vatukana pane zvavakonana munhu oburitsa pfuti yaanga achifanuko yanga achengetedza kubhizinesi kana kuchengetedza kumba kwake asi ari kufamba nayo munzira.
Muongorori wezvematongerwo enyika vaItai Ruben Mbofana vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvakabuda musarudzo dzakaitwa muKenya nezuro zvinotarisirwa kuziviswa nhasi. nezero Kenya yakaita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika zvichitarisirwa kuti mutungamiri mutsva uchabva pakati pava Raila Odinga kana va William Ruto. MuNewsday vakamborwa hondo yekusununguko amai Margaret Dongo vanotaura pamusoro pekushandiswa kuita zvepabonde kwaiitwa vanhukadzi mumakamba evarwi vehondo yerusununguko. Amai Dongo vanoti vanoimba kuti nyaya yekushandiswa kuita zvepabonde nguva yekurwira rusununguko isataurwa zvakakwana kuti zvose zvibude pachena. MuNewsday makare vagari venzvimbo yematobho Matabeleland South havasi kufara nezvakaitwa nehurumende zvokuita mhemberero dzemagamba kana kuti Heroes Day Celebrations panzvimbo yePalagwe apo pakachengetwa vanhu vakaurawa mazuva ekukura hundi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7. Ini ndarwadziwa mukutaura nambuya atakwa South Africa. Ndangorwadziwo hangu nenyaya yameru mubayiwa uyu. Kana wakatarisa meru mubayiwa nezvaari necondition yave pari zvino, kumva wanzwa kunzi atumwa kunzi asungwa kuti haana kuya kukoti, anonoka saka akutosungwa kuya kukoti, otarisa condition yake yaari. Tobva tatarisa ivo vacho vari kumutonga vacho nevari kumusunga, ndobva toda kubvunza kuti vari right mufungo here vacho vari kumutonga nyaya yekuramba vachingomuti ngave yekukoti, nevari kumusunga vacho vari kutumwa kunzi endai munomusunga. Jaji wake ari kuita nyaya right here kana kuti ati hamino zvakakanganisika nei FC nekudai anga ari right akatorisa mhere mubayiwa naiye vari kuenda kunomusunga vaisaenda kunomusunga vaingoti aiwa iye munzi wenyaya ngaaendege. Ende dai jaji wacho chaiye akakanyatsokwana mufungwa akatorasa nyaya yamhere kudharadhara nekondisheni namhere. Ndopa unongoona kuti ZANU-PF yakaoma. Kana zvaakunzi matare muri kushandiswa mubva mati aiwa tisi kushandiswa, asi izvi zvabuda pachena kuti muri kushandiswa, nekuti dai jaji iye achitonga akazvimirira achizvifungira nepfungwa dzake angadai asati mira adzoke kukota.
Washamarare, makadii. Aiwa tinokutendai zvikuru nebasa hombe ramukubata. Ii ndini babadzi chekutanga ndambotendawo sekuru vangu Robert vanoone pastudio 7 everyday makusenda manhero amekashuwa ndaiwana here. Ndobva ndaitawo mubvunzo nai azvigoni here kuti pangoitwo sezvakaita kuKenya apo kuti vanhu vanovhotera vari kunyika dzavanenge vari dzekunze kwenyika yacho iyoyo. Isu kuroku toda kutovhota vatosha totya garwe torezeza fizikali. Saka kana tiri kuno kuzvidai vatovhota tobva taribvisa garwe tobva taisa mukomana, ngaapinde mukomana.
Kana iyo magamba acho dai aiziva kuti zvavakafira ndozvavepo nhasi, wese waitoendawo kuopposition party inawachamisa nemhaka yekuti magamba nyika akarwa kuti tive nerusununguko isiwanai Zimbabwe, akarwa kuti tidye tichiguta isiwanai Zimbabwe. Asi mukazvitarisisa nhasi vanhu vanongogara vachichema, upfumi hunodyiwa neavo vari kumusoro. So chinhu chikuru chinorwadza mwiri yeZimbabwe. Saka tinongokurudzirana tese kuti kuzvisunungura nhasi kugona kuvhotera vachamisa. Ntomboedza kana vachamisa vachinyepa zviri nani kuva nemunyepi mutsva pane kuva nemunyepi we42 years.
Vakomana zvakaoma, vakomana zvakaoma zvichiitika muno muZimbabwe. Vanoramba vakatsikirira mukadzi wachiengwa kusvika pakadero, munhu ari kurwara kusvika pakadero anongodikwa kumatare shuwa shuwa. Mari chiengwa andirwadza vakomana. Kumwari dei vapindira vaonawo Zimbabwe tatambura. Nyange aine mhosva yake, asi nyaya yekuzomusunda ari pawheelchair achirwara achinhonze ngaauye kukoti.
Ndoda kutaura pane avo vada kuratidzira kuti ndiri kunzwa kuti vemachechi vanofanira kupindirawo kuenda mumigwagwa. Vemachechi vakapindira vanenge varasika. Zvokudzidzisa kumachechi kune kusisina. Vanoda kuti vaitire mishonga iwavo. Tinokumbira kuti dai vagona kugara pasi ivo vemachechi vana matiro enyika kuti nyika iite zvakanaka, kwete kuti ivo vaende mumugwagwa nemachechi. Chechi yakadaro inenge yarasika. inenge risipo pamberi pamwari machechi zaya ebusiness yes of course inogona kuitika ndomashoko angu iwaye kuvanhu vose vari kuda kuratidzira kuti aiwa namatira enyika yenyu kuti zvisi zvifambe zvakanaka
imwe nyaya toda kutaurawo ndeyekuti vanhu vekwamutwakaza vanonzi vekwamutwakaza vekwamoyo kune vamwe vacho zvavanotaura so vanoita genesi nemamwe mapati pane kuti vaita genesi nepati inotonga kuti ibviswe pachigaro muzowanawo mukana wokukukidzawo kana muchizohwinawo munozongohwinawo motongawo nyika kana muchidawo kutonga pati manje chinonetsa ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kurwira kuti nyika ino iyi itongewewo nevamwewo tionewo chenji pati ivo manje vanorwisana naShamisa unoshaya kuti Shamisa chaari kuvatadzira chii Shamisa haana genesi nawo but ivo ndo ana genesi naShamisa handisi kuziva kuti vanoda kutonga here kana kuti vanoda kudisturba here handizivi ivo vanoti kwai Shamisa navamunangagwa vamwe chete Shamisa ndiwe ZANU-PF ivo ndo vanotoveva ZANU-PF noti vari kutodisturba bato rudiwa neruzhinji rwevanhu kuti ritungamirire nyika saka ndivo vari kutodisturba ivo kuti vanhu vazhinji vemubhuru wayo varege kuvhotera TCCC
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino ngatichipotarisai zvaitika kune dzimwe nyika vachuchisi veSouth Africa veNational Prosecuting Authority kana kuti NPA vanoti varume gumi nevana vari kupomerwa mhosva yokubata chibharo vanhukadzi vakanga vachiita basa ravo pakutanga kwemwedzi uno mutauriri weNPA vapindi Lo Mujono Ndwane vaudza Studio 7 kuti vamwe varume vanomwe vachamiswa mberi kwedare nhasi vachipomerwa mhosva yokubata chibharo vamwe vakadzi ava muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakaramba kupindura mibvunzo yavaibvunzwa nevari kuongorora mhosva dzavari kupomerwa vachuchisi muguta renew york vanoti vatrump vakashandisa makambani avo kutyora mitemo yemasangano akazvimirira vatrump vakashandisa mutemo unonzi fifth amendment uyo unobvumidza vanhu kuti vasapindura mibvunzo inogona kuzovasungirira mudare redzimhosva muchuchusi mudunhu renew york amai leticia james vaudza vatori venhau kuti nyaya yokuferefeta vatrump iri kuenderera mberi zvine mutsindo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi African Diaspora Forum inoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuudza zvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa kuti chii chayakazvigadzirira pakudzoka kwavo kumusha sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinonyimwa mvumo yekuratidzira muHarare nemusi wechishanu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.